ndinodaira kuti tasvika kwekupedzisera negadziriro dzedu zvasara zvazvishomanana. Avo vanovhotesa vedu vatinoti mapolling officers vaakuchifamba mangwana kuenda munzvimbo dzavo dzavanenge vachishandira, vachibva vatakura pavanoenda ipapo zvavanoshandisa zvingadai zvakaita semaballot boxes, maballot paper nezvimwe zvavanoshandisa pakuvhotesa vanhu. Patinozodokerwa nezuva mangwana, vese vanenge vaamunzvimbo dzavo vakamirira kuti vanovhota vauye musi wemugovera kuseni na7 a.m.
Idzo sarudzo dzakadai dzakaita sedzemabielections dzakakosha zvakadii kusangano rakaita seZEC?
Sarudzo idzodzi dzakakosha nekuti tiri kudzishandisa serudzidzo rwekuti kuzotoona tosvika muna 2018 tinenge tadzidza zvakawanda sei, zvii zvino tiri kuda kugadziriswa, zvii zvichiri kuda kuongororwa. Saka tiri kudzishandisa, kwatiri dziri kutikoshera kuti tiri kuwana mukana wekuongorora maitiro edu atinoita basa, tichiramba tichingokwenenzvera maitiro edu atinoita basa kusvika tasvika 2018.
Tiri kunzwawo kuti pane chimwe chirongwa chamuri kuparura kumarondera uko, Marondera Central. Mungatijekesere kuti chinenge chichifamba sei?
Chirongwa chatiri kuparura kumarondera Central chirongwa chekunyoresa vavhoti tichivaisa muzvikwata zvidiki zvidiki, vese tichivapa yatinoti polling station yavo kuti imi vagari vemunharaunda ino polling station yenyu iri apo. Ava vanenge vari vanhu vashomanane vangaite mazana makumi masere kusvika muzviuru nemazana makumi mashanu.
Nguva zhinji tombonzwa mwana achiti yowe ndazoenda kunoti ndivhote asi ndikarambidzwa, kazhinji kacho zvozoonekwa kuti vanhu vacho vanenge vasina mapepa akakwana. Kana munhu achida kuenda kunovhota, muri kukurudzira kuti auye nechii chaizvo?
Tinoramba tichingokurudzira vanovhota kuti huyai makabata magwaro anoratidza kuti ndiwe ani anobvumirwa. Aya magwaro angadai akaita sechitupa, cherata kana chepurasitiki. Kana chiri chebepa, chinofanirwa kunge chine mufananidzo wemunhu iyeye, mufananidzo iwoyo wakanamirwa pachitupa ichocho chebepa. Kana pasipoti ichiri kushanda, pasipoti isisashande yakatorwa makumi mama kana mairi emakore akapera, haibvumirwi. Kunyanyisa madriver's license haabvumirwi. Vazhinji tinoona vachiuya vakabata madriver's license vonzodzokerai. Saka tinokurudzira veruzhinji kuti uyai nezvitupa zvenyu zverata kana kuti zvesimbi kana kuti zveplastic kana kuti mawaiting passes aine mifananidzo yenyu. Vane izvo zvisisanyatsooneka, tinokurudzira kuti vadzokere kwavamudede vanopiwa zvitsva zvinonyatsoratidza kuti ndava nani vanenge vakazvibata.